Mangwana nakanaka watereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 8/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari nagavhena weReserve Bank of Zimbabwe nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce nhasi vatanga vachiziya danho rehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze. Sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ratangidza zvekare kubvunza nekuronga nenhengo dzaro pamusoro pekuramwa mabasa. United States inosimudza mukombe weWorld Cup munhabvu yevanhukadzi. Tichaedza kukuunzirai zvamuri kuona zvamuri kutaura kwatiri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube nagavhena weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudla vachange vakabatana nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga kuziya danho rehurumende rekuti munyika mushandiswe dhora remuZimbabwe chete kwete dzimwe mari dzakaita semapula, maranzi nemadhora ekuAmerica. Musangano uyu uri kuitirwa paCrest Hotel muHarare. Vanyuve vakati kuita izvi kwaizvopa kuti mitengo yezvinhu iderere, asi mitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa. Vemabhizimisi vanoti havana kunge vasumwa nezvedanho rehurumende iri. Mamwe magweta nevanopikisa vakatoenda kumatare vachipikisa mutemo wehurumende wekuti vanhu vashandise mari yemaRTGS dollars chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamugaga.
Ya, hurukuro iripo ukatarisa idare rekuda kuongorora mutemo wakaiswa panyuwani masimba anenge ane mutungamiri wenyika iri kunzi Statutory Instrument 142 of 2019. Iri nyaya yekuda kuongorora iyo mari tsvai Zimbabwe yairi kuti iyo ndiyo yaya kutora mazano ekunge ichiunza munyika ino. Imari yekuti ichatambirwa here nevashandirwi, ichatambirwa here nevezvemabhizimisi? Ihurumende kana ichiunza mutemo wakadai, hondo inenge iripo ndeyekuti vangani vagadzirira kutora mari yeZimbabwe inova mari yakanyangarika mugore ra2008 chikonzero chichienderana nekungora kwanga kwaita upfumi hwenyika hwamunoziva.
Saka imi sevemabhizimisi makatambira sei urongwa hwekuti pangoshandiswe mari yemaRTGS? Pane zvamaona kusvika pari zvino, mungati zviri kufamba here?
Isusu sevemabhizimisi nyaya yemari inoziyo yeZimbabwe dhora yaunzwa iyi hatiringati nyaya hondo yakurisa. Chikonzero chiri chokuti ndokunga munorangarira kuti kubvira chaiko chaiko muna gore raOktobha rinova gore rapera iro 2018, nhafu pamwe chete nemafungiro airatidza kuti hurumende iroda kuunza mari yemunyika muno yakanga yatovapo. Mutogora kutotaura isusu tichiti mabhizimisi anga akutoshandisa mari yemuno, ndo mari yanga yawanda kapaipwaipiwa vachiitwa nyaya dzemari yemumafoni mumunhare nedzimwe mari dzaishandiswa dzemabhondinosi amunoziva. Saka kuunzwa kwaita mari yotingati isusu yazounzwa pamutemo kuti hatichabvumiri maus dora, hatichabvumiri mapaundi, mapula nemamari dzezimwe kunze dzinenguro dzavava nachinese yuani, chokwadi chiripo ndechekuti zvatsikirira mufungo wevazhinji vari mumabhizinisi vakunetseka kwakuita kugedageda kwemeno pamwe chete nekuya kwatingati kutapuriranwa kusaziva kwokuti vanhu vari kunetseka. Saka hurumende ichazosvikepi ichiramba yakadaro? Haisizowedzera here nokuprinda mari yakawanda? Chikonzero chiri chokuti vanhu vari kuti hakutorina mari yacho yemuno iri kuwanikwa kuti vanhu vashandise kutenga mumashoko.
Hurumende yanga ichitiyo yanga ichida kuti imi vemabhizimisi mukwanise kuwana mari kubva kumabhanga mozotenga zvinhu kwete kuenda kunotsvaga pamusika mutema. Mari iri kuwanika here kumabhanga?
Mabhanga ndiwe nini kana titi bhanga, vanhu vanofunga kuti bhanga kudai mhuka yakavakwako ndoko ichingozvimirira yoga. Chinoita kuti bhanga rinzii bhanga vanhu vemabhizimisi, vanhu vezvevashandirwa vanonzi lebha, Eurumende, dolari zema banga. Ndoto kama sio na mama banga, tina umnomilika. Ma banga na tondi, ano dolari zawo eurumende chayo. So inyaya kutaku kempe, kando kutaku ya, otinga kisu suduwa duwa, kubo tukirana. Inyaya zema banga. Inyaya inofandra kumiswa, shukuru, boze. Inyango tawa wakina kushanduka mkufunga kwa wawa nyingi nyanya. Yo wano kuna ngeyake, ujihuda kuna mtuwa shkutu mabanga. Maria esu kwa nikuwa, chiko zere ziri kwa nikuwa 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 Mwini kaini ngari kuti hatizu kuyana nema ptari la mru kita uremu wei yu zora rejenza nisa nema riangani ya muno kata kakari kira utu urumende kangu bika maoko ayo kao simba rinuware yu zora mchona marie ino wanika ata chinesika mkubira kwa zwa nukuku mkakune itawani inya ya chato voda kuti wano waitile kuna naira kufamba kwa waiti shangu kulipendia ipapo haumu kiu shingote shingote nani
totari saonya ya gusho meka kwema gets muru kushanda si maindastro
yonyaya ino tori damba wa dambas mwatarika suriki pika panyaya kwenye chairu chairu dofu nga murugu tienda kuti uchimuka mamba kweza chairu chairu maziza asa tato beta kana matendere zinjiroe Zimbabwe rugu sangana ninyaya kuti akuto orina ringirango wa rima uopa hapo ilijingo no ubira kuno shika pakuto shika pakuenda kuno pinda magocha mananga kana wana wano no shika pakuno pinda mozi asina kana kwenyara shika iyo hondo umpe kuti umo mbasete remedi momo kutututange kuna kubika chuno kutuhude kutinda kukajira chakati mchaita upkere kwere wunya ya kundika na nini ya zekizi ramuru kuzati yu mafia tizi ya chende ingo kundi ziri kuwanika naka aaa ndidi kunye bashangu ya ino zidambra mbabu chaita yu kwa mchizi wakuru wakune kanto kwa kwa chinele chichitiri wa ipo hapo uswa kendo uswa na Zimbabwe watambra panyayo
Muguru we Zimbabwe National Chamber of Commerce wa Chris Mgaga vangi wariparu narimu Harare na Blessing Zulu we Studio 7 Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nezuro rakaita musangano wedunhu reNcisa rikabuda nechibvumirano chekuti hapana kudzokera shure panyaya yokurwira miyoro yavo yakakwana kubva kuhurumende. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyo wakaitirwa kufilavus makabvumirana kuti varairidzi varonge kuramwa mabasa kana hurumende ikasakurumidza kuteerera zvido zvavo zvikuru sei kuti mari yavo yemihoro ienzaniswe nedhora rekuAmerica. Tabata vamasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nengo dzatu dzasangana kuIncisa panzvimbo inonzi Filabus dzichionesana maringe nenyaya dzekampeini yedu yekurwira mari dzekuti dzatinotambira dziwedzerwe uyezve kuti dzikwanise kubatana kugadzira maleadership structures emudistrict imomo unove urongwa hwatiri kuitira nawo mumadistrict ese emuZimbabwe.
Chabuda mumusangano uyu ndechipi?
Chisungo chabudwa paIncisa ndechekuti hatisi kufanirwa kuti tii mashure panyaya yekuwira kuti tipuwe mari inokwana kuchengeta mhuri dzedu. Inzisa yataura nezvekuti kuti ngatipei patichasvika pakuramwa mabasa vachikurudzira kuti tipinde mumasiti topanogara kumahofisi kwava mutumi tichida mari yedu. Taenderera mberi kunewa madistrict tichinzwawo pfungwa dzavo. Inzisa yaenderera mberi zveikasarudza utungamiriri wayo inosanganisira kepeshe pao mutsa anonzi Muzare ana Achida achanga achizoti aitungamirira urongwa hwese hwemudistrict imomo uyo avangudishi kuita neurongwa hweatrizi mumakozi ese ari mudistrict renji.
Mataura nenyaya yekuti zvimwe zvatenderana mwa ndizvokuronga kumboramwa mabasa pana mazuva here atarwa pana madates atenderana mwa here?
Havana kupa mazuva nekuti izvi kuchiri kunzwa pfungwa nyika yose saka tinenge tichingorekodha vataura mazuva tichazenge takufunga tapedza kunzwa pfungwa dzemunhu wose mumadistrict ese ari munyika.
Ko hurumende zvayakati iyo mari yekunze haichabvumidzwa kushandiswa munyika, imi misangano renyu richiti rinoda kubhadharwa nemari yekunze, munozvifambisa sei papapo?
Hurumende iri kuda kuti tiparadzirwe income yedu, tiparadzirwe maservisi ese atatinawo, tiparadzirwe mapenzheni yedu nekubvisa mari yekunze. Hatina udokwa doko wakanyanya wemari yekunze, asi ndo yega chinhu chinobatika chinokwanisa kutambirwa nemushandi achikwanisa kudya achikwanisa kuwanawo zvikwanisiro zvinodiwa kuti ararame semunhu. Saka isu tinoramba tichiti chiro vakati haichatenderwi isi ngaiti masalari edu ngaangoramba angapikwa nemaunited states dollars position kana isiri mhosva izvati tida kutenga nawo kana tikange tichinzi taakutiri kupiwa 500 US zengireti nhasi iviri pa1:10 dava tiito mu5000 RTGS acho pamudziwo yokuti vanhu vakwanise kutenga vakwanise kurarama nekuti mazvingatotenga zvisemene zviri kuuya ari maimport ende maimport ede mapurize acho ari dei ari kupepwa zvichienderana nemaresi anenge ariko saka tinongozvisisi masalaries edu ngaaramba ari $3,000 kana vachizotipa madomestic currency inenge iri ichienderana nerate inenge iripo nekuti masalari negotiation haangaitwe zuva nezuva pachinja rate moungana kuti vaitike musangano wechinzichini zvinhu zvashata rikare tangowirikana tozoramba tichingochinja chinja zvichienderana nezviri pamaketi nguva iyo.
Sei muchifunga kuti hurumende ichakuteererai?
Hurumende inofanira kuti iteerera nekuti basa rehurumende ndere kuita zvido zvevanhu. Kana vachinge vai hurumende ikati yakutadza kuita zvido zvevanhu haizii rehurumende. Saka isu tine chivimbo chikuru chekuti vachasvika pakutiteerera nekuti vanhu vose vari kusvika vachiwedzera pakubatana panyaya dzatokutaura dzinyanyakatutaura sevarairidzi vakaimboridza kutiteerera. Unoona sekuti tatisina kuita groundwork yakasimba kuendo kunoro groundwork yataita tirikuona kuti patinopedza uroko hwatinawo tisange tanhezwira katisimbei kubva kuruzhinji rwevadzidzisi vemuzimbabwe zvichaita kuti vadzimari vateerera nhuna dzedu tizogadziriswa.
Chii chamakuita kubva pano?
Tikumhanyidzana kuende kuenda kumadistricts akasiyana siyana kuti tikurumidze kupedzisa madistricts ose pakati pevhiki pino inotisa kuita mamadistricts nevictoria falls tichange tiinda kunana urungwe vanhu tine madistricts akamuvuso ndorinokusvika kusesani tinofanira kunge takwanisa kuita mamwe madistricts mashanu tichiita urongwa humwe chete hwatanga tichiita painzizi tinoda kuti tiite nechinzichinzi kuti tipedze madistricts ese ari muzimbabwe tisati tatanga kuparura chirongwa chekuratidzira chinotera.
Ava vanga vari mutungamiriri weAtus vaObert Masaraure vari parunare neStudio 7. Mumwe mutevedzeri webato rinopikisa reMDC vatendai biti vanoti mimwe mitemo iri kudzikwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishandisa masimba avanopiwa nePresidential Measures Act inotyora bumbiro remutemo. Vabiti vanotiwo kushandisa mastatutory instrument kuri kuitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube kutyora bumbiro remutemo sezvo kusingaremekedze dare reparamende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo asi sezvo nharembozha yavo yange isingadayirwi. Mukozeya nyaya iyi tabata vabiti.
Ya, chekutanga ndechekuti Mnangagwa ane tsika yekutonga nemapresidential emergency powers, mapresidential decrees. Mapresidential decrees ari kunze kwemutemo, bumbiro remutemo, because bumbiro remutemo rwedu muSection 134(1)A rotaura kuti parliament haifi yakadelegeta its primary law making role. In other words, there is only one chamber inogadzira mutemo, iParliament. We have challenged that act muma tarezi mosho. So we hope that a court soon will pronounce on the legality of the presidential temporary measures act. So there are three or four court applications in respect of which we have challenged the presidential temporary measures act. Remember, my bond notes are introduced when the presidential temporary measures act. Remember, statutory instrument 133 of 2019, yaka introduce a new monetary policy yekutita ne a controlled exchange rate yakaintroduce ne presidential temporary measures act. So we are tired of Mnangagwa's abuse of the presidential temporary measures act. Chaurisa ku parliament topedzerana ku parliament and I'm quite sure the parliamentary legal committee icha reject mutemo uyu. E amendment iri kudiwa iyi ya amendment isiri zvakare pamutemo pa constitution.
Ko chii chaizvo chisiri pamutemo kana tichitarisa iro biri rekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering?
Mutemo waMnangagwa ndewekuti kana paine mbavha ende mbavha dzakawanda and we all want corruption to be fought, titaurire kuti chinhu ichi wakachiona kupi But the constitution is very clear. The constitution says you are innocent until proven guilty. Two, you've got the right to remain silent. So the onus iripa state kuti iti iwewe tukuzoni wakaba and wakaba so. Therefore we are taking. But the minute we shift the onus, the responsibility proof kuna accused person, kune suspect, that only problem, atifuna criminal justice system. Next time chango chinja mutemedi ya criminal law, chongo ti yo wakaponda munu. So this is a fundamental infraction on due process. It's a fundamental infraction on my principles, a rule of law. That's why we will fight it as MDC.
Asi mukadaro, azvizora tidzere sekunge musuruda kuti vanhu varikuita uori vasungwe.
Let's make it very clear. Let's fight corruption, but you don't fight corruption in this way that Mnangagwa is trying to do it. You fight corruption by you yourself being transparent.
Vatendai biti vanga vari parunare muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuHerald mune nyaya pamusoro pemazana mashanu evanhu muZimbabwe vari muchirongwa chekushandisa mishonga mitsva yekudzivirira utachiona hweHIV. MuChronicle mune nyaya yemusika mukuru wakaumbwa nezuro unonzi African Continental Free Trade Area uyo uchatanga kushanda muna 2020. MuNewsday mune nyaya pamusoro pava Paul Kagame vakaudza vaEmerson Mnangagwa kuti vatange vawirirana nevanhu vemuZimbabwe vasati vaedza kutaurirana nevekunze kwenyika. Daily News rinoti kanzuru yeguta reHarare iri kuda kukwidza mari inobhadharwa pakuchengeta vafi nezvikamu 62 kubva muzana kana kuti 62%. NewZimbabwe.com ine nyaya yenzou shanu dzakawanikwa dzakafa muHwange National Park zvichifungirwa kuti dzakaurawa nemuchetura weCyanide. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Africa inonzi yatarisana nekugadzikana uye nekubudirira mushure menyika zhinji dzasainirana chibvumirano chekutengeserana pakati penyika dzemuAfrica. Chibvumirano ichi chakatora makore 10 ehurukuro uye chinonzi kana chikabudirira chichasimudzira upfumi hwenyika idzi nezvikamu 60 kubva muzana kana kuti 60%. Eritrea ndiyo yega nyika iri mubatanidzwa weAfrican Union isina kusaina chibvumirano ichi. Vapoteri muLibya vari kuramba kudya vachiti vanoda kubudiswa munyika iyi mushure mekunge vapoteri 50 vaurawa nemabhombi akakuvadzawo 133 evapoteri. Kuramba kudya uku kwave nemazuva 3 uye kwakatanga mushure mokudonedzwa kwemabhombi mukati mekamba inogara vapoteri vanoita 600. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chenhabvu chevanhukadzi veAmerica nezviro chakasimudza mukombe weWorld Cup mushure mokukunda chikwata cheNetherlands nezvibodzwa zviviri. America yakasvika kumafinari ekutamba neNetherlands mushure mokukunda Sweden, Spain, France neEngland. Anofarira nhabvu tafadzwa mujanja anogara mudunhu reOklahoma audza Studio 7 kuti chikwata chevanhukadzi cheAmerica chakatamba zvinofadza mumakwikwi ese eWorld Cup iyi zvekuti chakasimudzira kufarirwa kwenhabvu yevanhukadzi pasi pose. Munjanja ati matambiro avakaita uye kusimudza mukombe kechina zvinosimbisa chichemo chavo chekuti vabhadharwe mari yakafanana neinobhadharwa vatambi venhabvu vechirume avo vasati vambosimudza mukombe weWorld Cup nanhasi wese. Tabata vamujaja kuti tinzwe maonero avo.
Taona mutambo nemufaro chaizvo. United States women's team wanga wachitamba versus Netherlands. Saka ano wangori mtambo wangoka, wangori very competitive. But hatatanakizwa chose kunyanya kuti wakadzwe USA wawina.
Chamanyasoona chakufadzai pamutambo uyu ndechipi?
I think chandifadza ndechekuti vakadzi vekuNetherlands vakwipidzana nevakadzi vekuAmerica. Wanyatsokuwapa a challenge yange yakasimba nekuti historically vakadzi especially World Cup inoyi vakadzi vekuUnited States wagara vari kumwisa magoal first half. But for the first time, you see the game here. Wakazi wa America, awana kumwisa a goal during the first half. Zvichireva kuti wakazi wa Netherlands, wanyatso kuwakwipidza, and zvabva zvagadzirira kuti tive ne second half, yanga yakasimba chaizvo.
Kana makatarisa penalty yokutanga, munoona sekuti apa zvafambiswa zvakanaka here? Pane kugunun'una kungave kwabuda pazviri?
Zvakudipenda nekuti munhu unenge uri kudivi ripi retimu. Asi ndichiona hangu just from mutambo webhora. Pane technology inonzi video assisted refereeing. Inobatsira kuti kana panenge paitika chinhu, mareferee akubvumidzwa mazuva ano kuti regai timboone paTV kuti ichokwadi here chataaridzira pito iyi. Kana kuti pamwe tashaisha kuona uyezve pamwe tingangobva taridzira kuti pamwe pane penalty kana kuti haisi penalty. Saka ndoona kuti zvinounza fairness mugame rebhora nekuti kana iri penalty munhu ndaapiwe penalty. Asiwo kuona vanotsoropodzana neiyo video assisted refereeing vachitaura kuti aiwa mutambo webhora wagara uri natural sport zvekunza mavhidhiyo zvaakushaisha mutambo webhora. Asi ndichitarisa hangu kudivi reUnited States, it was a fair decision. Yanga yaitwa incorrect yazogadziriswa zvichibva zvazobatsira vakadzi veAmerica kuti vapiwe penalty iyo yavamwisa goal bhora ravo rekutanga.
Kana makatarisa mafambiro aita World Cup yevanhu vechikadzi, munoona sekuti mafambiro ayaita nefinal iyi zvinobatsira here kusimudzira mutambo wevanhukadzi wenhabvu kusvika pane chimwe chinhano?
Ndinoona kuti World Cup zvainoita World Cup yemadzimai iri kusimudzira bhora especially kumadzimai. Ndinodaro nekuti nguva yeWorld Cup yebhora ndo nguva imwe chete yekuti vanhu vepasi rese vanoungana vachimboonawo madzimai achitamba bhora. Tikati dzikei kudzasi kuclub level inonzi maclub ebhora, havazi vanhu vakawanda vanotomboziva maclub anotamba madzimai. Aripo maclub but vanhu havatarisi mitambo iyi. Saka ndoona kuti World Cup inosumudzira awareness nekuzikanwa kwemutambo webhora revakadzi.
Chimwe chinhu chiri kutaurwa nevatambi vechidzimai ava ndechekuti vanoda kubhadharwawo mari yakafanana neinotambirisiwa vanhu vechirume vanotambira chikwata chenational team. Munopaona sei?
Ini ndinobvumirana nazvo. Handioni kuti panofanira kuita musiyano wemari inobhadharwa varume venational team nemadzimai enational team. Tichida kutozvitarisisa, vakadzi veUnited States Women's National Soccer Team waenda ku5 consecutive World Cup and they have won 4 World Cup. And so tikatarisa kuvarume, last World Cup havana kuenda, wakatadza kuqualifya, uyewo havana World Cup yavati wambohwina. Saka zvingave here zvinhu zvatingati zviri fair kuti varume ava vari kupiwa mari yakawanda asi hapana chavati waunzwawo patafura nemutambo webhora.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvikuru mutambo wenhabvu. Tafadzwa Munjanja ari parunare kuOklahoma neStudio 7. Iko zvino regai timbotarisa zvamuri kutinyorera paFacebook page yedu izvozvi tiri pano. Nelson Rua anoti hurumende inoda kuita target vavengi vayo nokuvatorera zvinhu zvavo vachinzi vakaba. Ndofunga zvinoenderana nezvakataurwa zvokuti vanogona kungomisa vanhu vachivasecha vachidini vachidini. McDonald Chirimuta anoti vabiti vanoziva mutemo, pamwe chete naFestive Nyeketa vari kurumbidza vabiti. Ricardo Maketo ari kuti ndinokukwadzisai, pamwe chete naTonga Naisia Chikuyu naDisciple Gilson Madanire vanoti morosawo vashamarari vekuno kuVOA. Bernard Gahadza naCourage Mutobaya vari muSouth Africa vanoti vanesu muchirongwa. Fraser Nathan anoti morosawo zvekare. Festive Nyeketa ari kutaura pamusoro pekusabatwa zvakanaka kwechikwata chevasikana chenetball. NeMcDonald Chirimuta naEvanise Gatawa vanorumbidza mashoko ataurwa navatenda IBT.
Ndanzwa merekurira ndasiya pano watakundofushira ndiani watungamira ndiani wafunga natichenesera nzira hazvitetembe nyama tinotetemba pakati pehana chokuita hapana pava kungomira mhere yamangwana munotifudzire napanorwadza munotifudzire kune nzira iyo Tomatora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya Tomatora mukoma matora mtati yenama wanita egona Nisotu yenda chie manjatata kuna Tumira ingirozi netonta kuna Iringozi taipaita atana nguya Iringozi yandi kurira amainda gura Diani ya chandira ira Kama tepejo matwaira Daisi mwafunga nija chaira Wede nga daimandi daira Munotifuzire Nafangur wata moyo Munotifuzire Munanzira iyo Baba nitakure Isha nitakure Tiyakute Kuma Yakonge nzvimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyariva ndanzomerekurira
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rinoona nezvemari nagavhina wereserve bank of Zimbabwe nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce nhasi vatange vachizeya danho rehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze. Sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ratangidza kubvunza nekuronga nenhengo dzaro pamusoro pekuramwa mabasa zvekare. United States nezuro yakakunda Netherlands nezvimbotwa zviviri mumutambo wenhabvu yavanhukadzi ikasumudza mukombe weWorld Cup kuFrance. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndichiti mosara zvakanaka.
Baba ndetakure,
Baba ndetakure,
Isha ndetakure.